Hey Tata, hola Zimbabwe omuhle. Ndinomgamshira emtshirongo wachedu uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome, welcome, welcome Zimbabwe omuhle. And today is Tuesday, the 21st of May 2019. Ibizo lami, my name Zimbabwe omuhle is Mike Hove. Once again, Zimbabwe omuhle, welcome, welcome, welcome. Nechirongwa chedu uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Chirongwa chedu chewe chidiki, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related in Zimbabwe. Today is Tuesday, the 21st of May 2019. Tonight on The Connection, as you all see within the titles of the program, we're discussing the impact of Zimbabwe's economy, which seems to continuously cripple on which seems to continuously be crippling. However, we're trying to focus on the impact of it on its young entrepreneurs. The nation's economy, which is currently heavily reliant on, of course, the informal sector and the nation's black market, was dealt a huge blow last week Thursday when the masses woke up to the exchange rate on the black market increasing, shooting sky high from, of course, to one bond is to six, one US dollar is to six bond. Now, of course, we also saw the price of fuel going up today. I'm sure the price of fuel yakwira. Now, the new price of petrol is $4.97. Of course, now this is in bonds. And the price of diesel is $4.89. According to experts, they're expecting that this price of fuel going up as usual, as per our understanding within society, the price of fuel goes up, it means everything else is bound to go up. We think what might go up and more. Plus 1202-619-2077 is the number to call. Or, of course, you can text us. Oh, sorry, if you're looking to text us, it's plus 1202-465-0318. And, of course, if you're looking to call us in, live on air, it's plus 1202-619-2077. However, for our radio fanatics, Zimbabwe Omuhle, you can catch us on our 909 medium wave frequency 4930-6080 and of course 15460 kilohertz. And of course, for those that love ubulembu bokuzilibazisa internet, tiri kutefenyura pa internet. We're broadcasting live on our three web pages. That was being www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and of course www.voaendebele.com. Now, for those that love Facebook, sikhona njalo. We're broadcasting live on our three Facebook pages, that it being VOA Studio 7, VOA Ndebele, njalo sikhona ku VOA Shona. Saka nyora ima comments, balani milayezelo, nyora ima number, and if you're looking to join us, we'll be calling you. Musakanganwe, shea ichirongwa.
Hey, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is plus 1-202-465-0318. To converse with me, ngawufuna ukukhuluma lami kana utaura neni. Follow me on Twitter and Instagram. The username is at BigMike3, BigMyke3.
Now, DJ Skyver, DJ Skyver has been one of the people who are nominated for the Vlayo Arts Awards. So, limvotele bafethu, limvotele mthwakazi omuhle. Musa kanganwe, nasi pachirongwa tirikubata nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika. At BigMike3 is the username on Twitter and Instagram if you're looking to chat with me. However, Zimbabwe Muhle, we're here broadcasting live on our three Facebook pages for the next hour. So, if you're looking to chat it up with Big Mike, nyora ima comments, nyora ima number on our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, sikhona njalo ku VOA Ndebele. Now siloku sikudaba lunye, whilst we're on the same topic of the economy, Zimbabwe has recently been suffering power cuts, with some going for as long as a minimum of 10 hours. I have heard of some people saying, "Hi, Mina Mike, I haven't had electricity for 13 hours." Now, of course, government has accredited this to low water levels in Kariba Dam. Let's take a look at how this is affecting the country's economy.
Coffee is still number two. Yeah. But right now my charge my gets it under for at least eight hours. Yeah. Under 8 hours it should affect her. I don't know. She's gonna perish a booze. I'll end up just gonna see her. She can't watch her when I'm going to get zero, but I'm not going to get zero. I'm 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 going to get zero. Intern, magazine, we have to change my service. Some say I'm wrong, but my service is mirror. We charge the diesel. We charge my generator. Yeah, don't buy self funded. Because we are not going to diesel my generator as funded. My service is more one. Right now, I don't know what to do with the diesel. That's why so we don't buy the money. We buy my six. We buy the oil. We don't know there. We want to buy. Because now that as funded, those are the problem we are facing.
I'm John Alfonso. I'm a private tutor at a private school in Harare. Here I am marking children's book and also preparing for tomorrow's lessons. And with this load shedding, it's been very difficult for me to do that. I'm using the candlelight and it's difficult and it's not good for my health. Look at my eyes using the candle. Candlelight isn't that bright. Now I can take the aid of my phone to assist me in marking this work. Look at this, it's quite difficult for me. And I'm worried, I can't draw the candle closer. I might drop wax on children's books, and that would be difficult. I'll be in hot soup at school. The way to go is the solar system. I don't know what the government will do, but to bring about solar, that will save the situation. But long back, 5 years ago, they were talking about going solar. I don't know where the project went. It just disvanished in thin air. So I think if they embarked on this project, it would be somewhere.
Zimbabwe amuhle liyazibonela nje muri kuzvionera mega ma consequences ezviri kuitika munyika. Magetsi aringoenda 10 12 hours vanhu havana magetsi muri kuonawo avo vanoita basa rekuva mabucha vari kuchema hanzi aiwa nyama yedu yakuita zvokuora mazuvano. We have to find a cool place to store it. Vamwe vari kuchema chema vachiti hora itakutenga ma generator asi muri kunzwawo zvekare nhasi kuti fuel went up. Zimbabwe muhle, so kuti chii chichaitika hatisi kuziva. Takatarisira kuti magues angu nhasi achapinda muchirongwa vachange vachinditsanangurira kuti where to from here. Zimbabwe muhle, kwotosiloku sikudhava nyune tichiri panyaya imwe chete. VOA correspondent Columbus Mavunga is on the ground and here he dove deeper into the issue and he properly explained what exactly is going on with regards to the country's energy sector. Let's take a look.
Workers, due to low levels of water in Kariba Dam on the border with Zambia, the country's main hydropower source. This 33-year-old runs a small barbershop in a middle-class suburb in Harare. Last week, he bought a solar power system for about $250.
What made me buy this solar power system are power cuts. We can go for 8 hours without power or even the whole day without power. 8 hours is a whole production day, yet I depend on power to get money for food and rent. So if you miss a whole day of production, it means all that money is gone.
He says his previous backup is no longer an option.
Generator tairishandisa mazwa kana kuti midzi yakapfura pasiri nyenye kuti ma ma yaimbowanika fuel zvakanaka.
We used to rely on a generator during power cuts, but now with fuel shortages, it means more hours looking for it and less production. So we substituted it with a solar system.
Saunengo to one of the Maria would say, yeah, okay, Sakatakata, I generate us zero fuel units, that is a substitute solar system.
The cleaner energy isn't within reach for many Zimbabweans. Still, solar power companies say business is up and many customers are seeing the benefits of using the new power source.
It's actually cheaper than grid power.
What are people mainly interested in?
People are mostly interested in inverters, you know, backup inverters, even solar water heaters. I think it's an advantage to them, and people are actually realizing that it actually benefits them more.
Last week, President Emmerson Mnangagwa demoted the country's energy minister due to fuel shortages and power cuts. Monday, officials said Harare is asking the public for possible long-term solutions. One private company is working to build a solar power plant to help feed into the national grid. Central Grid is located about 50 kilometers northwest of Harare. It has installed about 7,000 solar panels and is working to build a 25 megawatt solar power plant. It invested $5 million and needs $25 million more, but the company says a problem accessing foreign currency is slowing down development.
As you can see, almost 80 to 90% of all the components that go into this power plant are imported. So it is an issue of access to foreign currency. But once you have that access to foreign currency, solar is quick to install, solar is easy to install, solar is easy to maintain. So it is really something that is needed for the country, but it's the issue of the foreign currency, access to foreign currency, that is very important for the development of these power plants.
For now, most Zimbabweans continue to endure long periods without power, a chronic problem analysts say is costing millions each day in lost productivity. Columbus Mavunga, for VOA News, Harare.
Shout out to my man, Columbus Mavunga. We really appreciate you, bro, for tackling this. Man, zinzwira vanhu vachinyatso tsanangura. The businesses were speaking for themselves. Udaba lolu lwamajusa kalalinganye seluhlupa abantu apo somabhizimusi. My businessmen vari kujema hanzi majusa anetsa apa. Asi, helping me tackle this issue tonight is my first guest, umnumzana John Muchenje. John Muchenje is a commercial farmer in the country. He's what they call a champion farmer. Aiwa vanorima vanorima zvikuru sa. And he's also an entrepreneur. Vamuchenje, mapinda muchironga zviri kufamba here mukoma?
Tamuche zviri te.
Aiwa, tukufara. Tinomukamuchira muchironga. Nyaya iri mugango muri kuinzwa vanhu vari kuchema paground ndimi kamunoita zvemabhizinesi hanzi vamwe vari kuti chinhu chaora ichi imunoti
samaone ratinoita sevechidika nditika vari mumabhizinesi tinoona kuti chinhu hachina kuora ende hatifungi kuti chichaora nekuti mukatarisa mamiriro akaita ikonomi yedu izvezvi as we speak President, what does about the economy be from the informal to formal sector? Tangata Jaira situation is very informal, but we are trying to be very formal. Then Mukatasa Paranyama austerity measures, Yokuiso and the Minister of Finance, Yoku Zamaku Katama cost to survive within our means. Yo Yukuruada, Pangua and Achiri, but Mufaro Urikumberi. Because what you want to do is to stabilize our economy. Our economy is not yet stable. So the new dispensation is about stabilizing the economy. So we are going to go to my UTA, do never move to the one we see, because it's really going to be taken now. Because Pakiri so far, I'm going to find a new labor. I'm going to push up, because I'm to 2-3 months, this is not changing. This is not going to happen. I'm going to go to the dispensation.
aswa mchenje mnozoti 2-3 months sei kwa wanu vane makore akawanda wachichema chema wachita aiwa zunazuna kumira zakanaka vamnanga kwa wakatora matomu 2017 na nasi wanu arukutu instead things seem to be getting worse nasi fuel ya kuira mungati vanu vanu fanongo for how long mchiti vanu wajingawashingi
muna zunufana kuitu wapata isema yuta ndijia zunufana kushanda angitika nika ino kuti imire zakanaka ino dama yuti ano shungu nekuishandira the people or young people the passion to work mukona patine kita zukuri mapaya tinoziva kuti Zimbabwe is agro based economy angitika saka kuti tikwanise kusumudza economy yedu tofana kusimbarara zvakanaka kunyaya dzekurima nhasi chaenda nine meeting na minister of agriculture ndichivaonesa machallenges atiri kusangana nawo sevana vadiki mune zvekurima angitika some of my young people they are crying about near the land and here when I'm talking capital I'm talking about sound financial support put the support you couldn't afford 5,000 and as an we need a sound financial support equity when they are saying we've supported these young farmers they are prepared to produce and here so all those issues since we are not going to see or at once after a meeting to publicize on about Facebook and about TV since we are equal to the underground just who picks up and knock my package at you have a play with you are not equal to the Kurima Ravans in the room and so far what I can do that I'm cheating that more and that I can see that to support it I'm not going to vision never now you put in the end and then baby you can go on Sure kono medu yanga ichidzikira pasi ichidodona kuira pasi but iri kutsaya kusumudziwa kuti iende mberi chainoda inoda vana vechidiki vane shungu dzekushanda we need to be prepared to work for our country as my youth my advice ati siyei zvekuita ma cry babies we can't continue as vana vadiki kuita ma press statements tichira nyaya ma price but we need to take action on the ground we need to produce alitika atigone kuchemera kuti bwa kwira iyo minda iripo vana vachidi ngavaende tinorima the command agriculture is there for us my young people let's take part let's participate let's produce for the country iwane zvino even same nokuma mines let's talk to the minister we mining tiwane ma claims yekumina sevana vadiki
kunze zvakanaka rega ndikubatei pamuromo for 1 second nditore guest wangu chipide and then chadzoka kwamuri handisi
okay that's fine
all right muri kumunzwa vamuchenje hanzu vechidiki aiwa shingai mushande munoti nyorai macomments mutudze maondoro enyu papage redu revoa shona njalo sikona ku voa ndevele palani imibono yenu modabule konekudweni kodwa joining me as my second guest is an economist he's going to break it down earlier on ngike ngasho ngathi sile ngcwethi zabuya kuhlelo that are going to break down what exactly is going on njalo ama repercussions of all these things that are happening elizweni so joining me ecingweni from Zimbabwe ngumnumzana uMasimba Kuchera vakuchera makadi henyu mkom
That's a small correction, and this is economist. Re economic analyst.
Economic analyst. Right, matodzwa zvataurwa navamuchenje. Hanzi chinje kutanga ichi hanzi vangu vari kuchema vari kuti zvinhu zvirikungoita worse every other week tirikunzwa something is either gone up or something is lost. Vamuchenje vari kuti aiwa this is just the starting and something gets better. Imungati nazvo izvozvo ndimunonyatsohwisisa mafambiro eikonomi.
Yeah, nona I think there are a number of issues that we need to be truthful about. Number one, there's a kuti zvinhu kumira zvakanaka as it stands. That's the first reality on the ground. The second thing is that we've had a lot of promises. But on a daily basis, things are getting worse. Situation yaitikanasi yekuti kukwira kwaita fuel kunoreva kuti vanhu vatovane less 46% pamari dzavo dzavanga vanazo. So zvazvinoreva ndezvekuti inini mari yamaishandisa kutenga chingwa kana kuti kutenga zvino zvinhu zvamunokwanisa kushandisa is now going to fuel either in terms of transport or in terms of buying fuel yamaishandisa kana mune mota dzachona. So it's either muri kubhadhara mari yemakombi yatire nhasi inini kwandinogara padhuze kwava kuchitaurwa $2.50. So vanogara vanechekure we're looking at $3-4. But mari iri kupinda muhomwe haina kuwedzera.
Vakuchenje
vari kuti no ngatiite tipreuse. Pane zvinhu zvakawandawo zviri kuitikawo even kuarea iyoyo zvinoita kuti zvavari kutaura zvinge zvichinonoka kuitika especially sevechidiki. Tikatarisa isisi tichaona kuti vechidiki havana mukana wekuti vaite sechikwanisa kukasika kuwana zvinhu zvavanenge vachida kuti vange vachishandisa. Vechidiki vamwe vasiri havo kuminda vadecidawo kuita mabhizinesi avo angava yekutengesa zvinhu zvavo netelemarketing angava yekuita sei havasi kukwanisawo kuti airtime yavanoshandisa yakakwira kana zvishiyo yekuenda kutaun kwavanowana intaneti yakakwira handinoni. Saka zvese izvozvo zvinokanganisa mabhizinesi echidiki. Havasi vese vechidiki vachakwanisa kuenda kumunda, havasi vese vachakwanisa kuenda kumamai.
Right, Masimba, what's in kubambe? Alright. Wothi ngikubuze ngesindebele ke uyeze umnumzana womuchenje ushilo wathi hayi ngempela not every young person is going to make it, not every young person is going to be able to make ukuthola i-land. Manje pho kumele kwenze what should abantu do njengoba isimo somnotho silokhu sigugudeka? Abantu ngempela have to live somehow.
Right, okuqala okumele siwenze ukuthi sibone ukuthi udubo kungaba kuyini, kuyini imbangela enze ukuthi sibe kubanga esikilo khathesi. Kunezizathu ezintathu engizazilandisa lapha. Okuqala yi-corruption, inkohlakalo sibili eyokuthi into izimali kanilani sizibone ukuthi ziyadliwa ngendlela engacaciyo. Ungakhangela kuneendaba zezinara, kuneendaba ze-GMB, ama-parasitals amaningi kulenkohlakalo kumele siyilungise. Khathesi izipho isibuyele emgwaqweni bathi yi-50 cents. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sikhula izipho ibikhona, abadala bethu bekhula izipho ibikhona. Kuyini okwabangela ukuthi izipho eyayikhona ngesikhathi soleso iwele phansi ibindaba yenkohlakalo sesikulungisile yini ukuze leyi zipho eyikibuyileyo njalo ingawe phansi? Okwesibili ukuthi umele nxa uye ukuthi sikhuluma iindaba lezi sikhulume sibonisana sitshelana iqiniso, hatho ukuthi we start blaming abantu kumbe i-finger pointing. Ayisebenzi into elapha yokuthi mina lawe singaba nembono ejeneya kodwa sonke singaba Zimbabwe sifuna ukuthi Zimbabwe iqhubekele phambili. Hatho ukuthi nxa mina nxa umbono wakho uthiyane lo wami usiyi-opposition usiyimali ecatsha usingumuntu unike amabizo abaneneke, akumelanga kwenze njalo. Kumele sibonisane sivumelane ukuthi sonke ngeke saba lo mbono owodwa. Okwesithathu okwakugcina engikubona kumele kulungiseke ukuthi ungazikhangela sizabona ukuthi uhulumende kunezinye into azenzayo engingaboni ukuthi wezenzelayo. Into le ewuthi ngishiwe into le eyokupheka isinkwa, uhulumende kathiyane lokufuna ukuthi apheke isinkwa makanceda abantu abanjengawe Mike ukuthi ube lokuyibhekari kwakho nxa ufuna ukuthi
Masim, what's in Ubambo Mwangane just for 2 seconds? Hold on to that point in years. I go imagine what's in Tatum Lalili and then I'll come back to you, Angus. Right, in years, Uthi Lom Lalili, Tingweni, Liamuzo, and Angumums and Umasimba Kushera. Yeah, now he's an economic commentator. We are sure we are Kasisa Umbono Aking or Double Koneku Twini. Lina Litini, Palani Mila Selo Niabona, and Pelok to Abantu by Angan, and Wuning Yabonga Kulu, Shian Ucello, Singen and Wuning Bay too. As in Luzon Dilem Terri, I have a caller, Nilom Lalili Tingweni, Cola Colam Terri, Usungen and Ucello, Mapilam Chironga, Zerbo Fambe.
Hello there.
Yes, yes, Chief, how are you?
I'm fine, what about you?
I am happy, happy if you are happy.
I want to know what you want to do with the people who are in the
world.
It's very difficult to get a speed.
Saka mambo wana wera mkana wakukwira mabazi ndukunza wana mabazi yezu kwa hata anga manje kushanda
mabazi yezu kwa kono kwa hata yezu kwa chiti kwa kuyo kama maturobe
ndo kumbro kumuzo kwa rune za matawara nukta musku wika fondi ya nyine nge irungo break
ya ndilukuti nini kuna kuma rura kwa tira kuna mabazi ye zupuko zupuko eno wani kwa machao ni plasi wakati wa ayama makamba na ayama mabazi haka wanda wandafanika wanakura kurewa saka hiyo zupuko pachayo ya kato parara pasi sina zilipo pato nukuti tisisu wano vacho tinenge tizama kutiti gaziri wezu nukuno zaoti uzia kipanga wakazoti wana kwa chupasi Nukuti kana choreno urumene kabatira na papapa yukino pinda kichitora kuno kumarzeva kwenye makliniki ese nezikoro zakanga zwaba nima ene jama sora yo ati hakuna kana one kilipochi nukufangishena saka zese zese ndo nukuti pane chinobuda
toto mfunda emi
hapana chinobuda except kuti kana ato pinda pa full swing controlling ndo kuti zvinhu zvifambe kocha ari kukwidzira mafuta chii
aiwa tisakunzwa zvakanaka vagumbo tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa
vakuru zvakatioma izvi
ndizvo izvozvo hamusi mega muri kuchema
nokuti kana choro ini ndio kamara kamudhudhudhu chaiko chaiko handichakwanisi kuzazotengera mudhudhudhu nditorizei saka chii chinoitika kuti hurumende yedu ipinde pazvinhu zvakaoma kudaro
aiwa tichatobvunza vakuru tinotenda zvikuru nekupinda muchirongo
kana ngavatoita right off that bond rave namaRTGS right completely off one man ndokuti vanasipateleni nana kudima tirigire vabve mumugwagwa
aiwa siuzwile baba
kumboonera angu iwao
aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa pane vamwe vavoteerera vakatomira kupinda parunhare tinotenda zvikuru handisi Right, liyamuzwa nangu baba ugumbu yakhalala uthi hayi even mina I've got a motorcycle kodwa angisakwanisi lokugcwalisa i-tank lami ngenxa yokuthi if you sibiza imali eningi. Ngenani kuhlelo umjwakazi omuhle asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu tributepenyula ndambo tauro ndikatsanangura ndikathi tributepenyula pane mapage edu matathu VOA Studio 7 sikhona njalo ku VOA Ndebe sikhona njalo ku VOA Studio 7 hanzi pane makomments awandisa zveko chokwadi ndikutopembera mapinda neuwandu henyu. And ED has failed, ED must go. Muchenje is entitled to his opinion as any other individual. However, he is missing some basic economic fundamentals in his assessment. Zimbabwe will never move forward towards the desired direction as long as the question of governance is addressed and corruption ruthlessly uprooted. Lo ngundabazezwe viki. Hayi siyabonga ndabazezwe ngokungena kuhlelo. Aiwa vanhu vakawanda vari kutochema chema vanhu vakawanda vari kunyorawo maundiro avo tinotenda zvikuru asambane kukasi vetu LVOA Ndebele. Right, kulo Sydney uti sizwa ezindala amajono sizwa Sydney unjani mnumzana nangu maluleki ukhona uti unjani nangu uyaphinda uti John don't lie to us youths ai akavumi nangu phela ndaba uti kunjani mfoka hobe ai ngiyaphila wena unjani nangu Boas Jayakuru uyakhuluma lokho kushiwo ngumnumzana umchange ukuthi qinani let's hope ukuthi izinto zizalunga kodwa let's go back to umchange tinzo Mount Rabo we pamsoro pezvabuda thus far vamchange mchiripo parinare
ya ndiripo
right manzwa zviri kutaurwa nemunhu wese ari kupinda muchirongwa mambo bata nyaya ye land zvikanzi nava kuchera hongu chinjakanaka asi not all youth have access to it mungati
ya muna takatasa panyaya dze land handitika pane zvirongwa zvatoda kuzama kutise kuma youth pane ma youth akawanda pakatorwa land navakuru vedu vakange vasina access kwairi handitika but pa land iripo tirikuda kuti paitigadzira anonzi ma partnerships handitika nevane land kudhara because land yedu hapana pairi kutatamuka iri kuramba yakangodaro. So tuda kuti pane ma youth ari ni passion nenyaya dzefarming ndobana mboti ndamboita meeting nhasi neve minister of agriculture achimboonesana navo then tuda kuencourage ma youth aite ma small scale farming mukaenda kunyika dzakaita sana Israel nekuda na Japan havana land yakakura but they are producing zvinhu zvakawanda on the small scale land yavanayo. Ma youth edu tine challenge one yekuti tinoda kupiwa mazimunda akakurisa but tisina capacity yekuproducer. Tina vabereki vedu vane minda yavanayo ma 5-6 hectares aripo. Let's utilize mukaita vane internet tingo googlai munhu anonzi aninyaga wokukinya. I'm doing a case study on her success on farming. She is producing ma millions of dollars achiita ma watermelons on a 3-hectare plot which means kana une apa ifamu remubereki wake. I have another youth from Masingo who's doing a goat on a rented farm. It's not about owning or a farm, but it's about producing. So we want to make sure that my youth have a concept of production. Let's not push about owning farms, but let's have the passion of production on our farms as youth and as young farmers. Because the moment they're talking about the pursue issue ownership of land, it's issue is very sensitive, and it involves a lot of stakeholders. But as of now, let's utilize land which is there of our parents, of our friends. Let's have partnerships, joint ventures with the people who have managed secure land before us. I think if we do that, we are home and dry as youth.
All right, batai parinare nditore muteereri nyezo kuti silo munyo mulaleli okone cengweni kola kola muteereri tinokamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki mapinda mapinda ndiani ari parinare
ndingova mai
zviri kufamba
zviri nani chaizvo
ndiani ari parinare
ndinonzi Mike kushitungwisa
sadzita zviri kufamba
zviri nani shamwari taomerwa
hanzi iko
amuchenje avo iyo yavari kutaura iyo ndoona sekuti inonzi daydreaming chaizvo
inda
ikonomi iri muzimbabwe haichadi zvemavisi nezvimwe zvavari kutaura izvo zvisinane basa rezvinhu ikonomi is dying off every minute everything is deteriorating. So how do you talk of a war day when 5 years, 6, 7 years up down the ladder, we are walking, we are striding a step downwards. We have never moved upwards since.
Mkoma Mike Manzo, ele zvambotaura waona vamuchenje hanzi aiwa. These are my symptoms ezvinhu hanzi mukangoshinga. Brave through it. Hanzi ramangwana zvichanaka. Hamubvumira munoti ine maundiro avo.
Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Rambai makashinga yavo iyo ndo yautouraya vanhu vese vakutopera kuita varombo. Everyone is becoming poorer and poorer. Except for a handful of people. There is no hope in Zimbabwe. This government has failed totally, and it will never rise again.
Mm-hmm. I want to tell you, Kuru Sazita.
There are no signs of hope. There are no signs of hope. There are no signs of hope. Can they point a Papani Chirikuit for Chirikuza economy in Zimbabwe? It is revised. See. What improvement is they made so far since they took over?
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda zvikuru. Mukoma Mike. Ndiri kuti pane vamwe vatereri, saka ndokupai 30 seconds kuti mupedze point yenyu.
Ini ndiri kuti vanhu ava vari kunyepa. They are instilling hope in people which will never come back.
Mm-hmm.
There is no hope in Zimbabwe so far. Iye ari kutaura how many farmers are able to farm muminda umu. Iyo fiyo yakakwira kudai. Who will sponsor them? 5,000 is a lot of money if it was going to be given to people who have a stable economy. But izvizvi, you can't talk of 5,000. Kana 20,000, what to buy out of that much?
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Thank you so much, Mukoma Mike, nekupinda muchirongwa. Mudzoke next week, and this.
Okay, wonderful.
Masparka, sando dzenyu. Leamuzwa, nangu mnumzana, uMike. Silebizo lifanayo. Utahai, ankolu loko kushio ngumchenje. Utahai, isimo somnotso, siloku sikukutega. Lila litini, ngota bulukone kutwini. Sibona bantu, sibatini, makasinete wa matatu. Nangu vusi mpofu, utingikona. Uti, bra Mike, how you doing? I'm good. Eka ya gunzi magakulu. Too much corruption, guhulumende. Nibige lelu mlaileli West Studio 7, elupane. Uti, ubaba, uchokonia mpofu, nyabonga. Uyamnuzwa, mnumzana mpofu, nangu vusi uti, nyakubingele. Usikhumbuzo mlalazi uyakhuluma na isikalanga mina ngisikhona isikalanga kodwa wothi ngizame uthi mawatini bakalanga ku bolilima. I'm guessing ukuthi how are you doing the abantu abazi amakalanga who are from bolilima. Please correct me if I'm wrong. Ngicela ubhale umbono wakho. Ngizamile nansi udaba lukhona egudwini ndiyo nyathi nayo mgango nasi tiri kutarisa mamiro akaita upfumi wenyika muZimbabwe tichitarisana nezvi zviri kusangana newechidiki especially avo vari businessmen pachirongwa. Tinava John Muchenje who is a commercial farmer nayo ari munhu wechidiki uyezve tinava Masimba Kuchera nayo vanonyatsozeya nyaya dzezvemamiriro eupfumi hwenyika. Woti sihambe kumnumzana uMasimba Kuchera. Kuchera usakona icimweni right abantu bayakhala labathi izinto azimanga kuhle. Awungichasisele namhla the price of fuel went up. What can we expect from here forward? What could be the consequences of fuel going up?
Right, you see, what happens is fuel is a cost driver. And the cost driver is something that pushes cost either up or down. So for you to transport any of your goods, even those that you are going to be transporting from your farm, you will need fuel. So every other cost of most of these products that we have are going to factor in your fuel cost. Because if I make my product in Chitungwi and I want to take it to Budiriro and sell it in Budiriro, I will need transport. Ngingalungisa i-product yami ngisetshotsholo ngifuna ukuthi ngiyihambise egwanda kuzafunakala i-transport. and transport is a part of the cost. So what we may expect are prices of some commodities to go up. Bread, milling meal, cooking oil, even into anything, amount of drinks, and so on. Whereas we have seen what the transport has already started going up as of tonight. So this is what we should expect from a fuel increase. Everything else goes up. And I will not be surprised if it also foresees obviously, if I want to level the tariff
increase
in the near future, so I'm not likely to also go up.
Ngizokuthi ngilomlaleli ngicela ukuthi nikubambe kancane icingweni kuchela ngiza kuwe manje ngithi. Ndikuzo ndinemthereri kola mthereri mapinda mchirongwa nasi foni yangu irikufaya. Ukhona ecingweni yaripo padrunare ndiani?
Zoweyo.
Mkoma Joel zviri kufamba.
Hazi kufamba makadiwe ikoko.
Aiwa, motudza ukamkoma Joel kuti muri kupi? Kupi kwacho kuZimbabwe? Ndiri Zimbabwe inyika huru kana
kugokwe.
Yeah, kugokwe. Nasi mitengo yefuel, price yefuel yakwira kugokwe izvinhu zviri kufamba zvakanaka here?
Kana zvinhu zvese zvakwira, hapana nechekutengesa zvachose.
Hanzi iko.
Ndaitwo hangu vamuchenje vachitaurawo. Kana ivo zvichivafambirawo havo ka. Vari right, but Zimbabwe yakakura, vanhu vakawanda vari kutambura, vari kuchema zvokuti.
Asi vamuchenje vari kuti kana sezvamataura muchiti zvinhu zviri kuvafambira zviri right, vamuchenje vari kuti nangwe ini sezvo zvichindifambira zvinokwanisa kufambirawo iwe semuwechidiki mungati.
Zvindifambiri nokuti ivo kana vakawana munda, ini hatakuwana munda. Wokurima purasi hatisi tese tinowana zvokurimisa. Hurumende inokopo avo neavo vanhu vazhinji vasina. Saka sitoro imwe chete nzara inoruma munhu wese. Manje zvakaoma zviri kuno.
Saka todi kuti nyika iendere mberi. I'm sure tese tiri kuti aiwa tiri kuti toda kuti nyika itange kufamba zvakanaka. Imi nemaonero enyu todi?
Tofa wangu samusuru pamuji tetichone sana. Iwo dee vangu wiro utipune vame wanushanda vame wasingashandi. Tine harahwa, tine zirema, tine chembere, tine nerera. Ziriku pinda mshopi imwe chete. Saka wani iwa uwezi wanurara masii.
Aiwa mkoma Joel, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Mudzoke next week and this.
Thank you.
Nangu mnumzana ucho uya kuluma umbono wake ngota bolukone kutwini. Mtawakazo mwute ngena nipela kuhlelo nifisu kuzwa gini umbono wenu mailana lota bolukone kutwini. Reka indi ende kuna vamchenje. Vamchenje muri popar nari rapo. Vamchenje.
Ya, ndiripo, hello.
Right. Nyai yefio inenge ya shusha wanaka wanda uku. Imi se munu anita bazari kurima. Manzo wa kuchero achinyatu tana ngurashit. Aiwa, usually the consequences of, you know, fuel going up means everything else goes up. Imi se munu anita bazari kurima. I'm sure you're one of the people who feel the heat when stuff like fuel goes up. Zino, ziru kukanga nisira ibazari?
Tazinoita ndi isu handitika. Ndafara kuti pane umwe ambotaura the economic analyst handitika. Achitaura nenyaya the effects of increasing in price of fuel. It correlates with other activities. But samaonero edu hazifani kunyanyo kwidza maprice. Yes, fuel inodetermine ma cost of production. But hazifani kunyanya. Because ya remember yes a statement. Na vati vezera. Vati ivo kuba nasi kusuka msua 29, I think for about 5 days or so, up to 26. Anditika. Which means it's just a temporary price ya waisa pama zivayo. Let's wait and see kuti ino fambiswa say. Though few each affect zayo ma price, ma commodities. But as fanu mwezma chingisa ma price completely like 100%. But panama ma increase asiri justified. Ya kuti munano kuiza kuya kure ni 46%. Muna anu kwiza sunu zake zese ni 50-100%. So we need to look at the holistic approach what are the factors of production that lead me to produce maize. It's not the only few. Other factors are still stable. So we don't expect the price nema dubious percentages. One affect the general populace. One affect the final consumer.
All right, well, change.
Business people, we should have some ethics.
Batai parra ndugutoka kwa muri ma panyaye yema ethics ndugutoka for chingo batai for 2 seconds ndugutoka kwa muri andis.
Okay.
Right, ngiyezwa ukuthi ngilomlaleli ngilomlaleli cingweni tine mthereri ari parra nare ndiani?
Awu muri
right. Eh, tine right ndiani ari parra nare apo?
Ndinonzi Gabriel, Gabriel.
Nkoma Gabriel zviri kufamba.
Ah, zviri kufamba.
Muri kufonera muri kupi ko?
Ili ndiri ku South Africa kuMpumalanga.
Hey, Mpumalanga ndiko kunobuda zuva kaiko.
Ndiwari nobuda zuva
kaiko. Right, mapinda muchirongwa mukoma ndimi kamunoita basa rekutumira mari kumusha uko. Nhasi nemuswe china apfuura last week Thursday vanhu vakangomuka zvikanzi ah nhasi dollar iradona, value yere bond radona. Saka imi vanotumira mari pamunotumira that means value yacho iradona zvekare. Asi nhasi zvekare tanzwa kuti fuel price of fuel yakwira zvekare. Saka zvinorava kuti manzwa vakucherawa kuti aiwa pane ma consequences izvozvo. Hanzi panokwira fuel price yechingo nayo vakatarisira kuti ichakwira. Price ye transport yezvinhu ichakwira. Imunoti nazvo iyi.
Ya ini ndobvumirana navamuchenji apa. Na vakuchinga. Vamuchenji avo vanofanirwa kumuka mujira ravakafuga. Zvozi vanoratidza kuti vari kurarama munyika yavo vega.
Inda.
Inyika yezanupf zvozi vari kuwana zvese ndosaka vasina kana shungu kana hanya nekuti piuro yazokwira izvi zvichazoitika mangwana vanotaurira vanhu kuti aiwa mirirai muone kuti zvichazoita zvichaita. Nekuti varume ava havana handipungu kuti advisor anoadvisor kana anyangare president munhu iye akaenda kuchikoro handipungi. Zvekutoraira kuti varume ava ndeve chimbo chaivo vakomana ava vanongoda kungoshanda nezvibhapira zvinozi hapana kana hwana anombori neidea yekuti nyika inofanirwa kufamba sei nekuti hakuna chinhu chemuzimbabwe chinoti chikakwira chinoti.
Regai ndipe vamuchenje
makuru vamuna vavo. Vamuna vavo ndiyo ngavandiudzewo kuti pavakamboona price yakwidzwa ikasvitsa ndepapi kunze kwezvipfuko yavari kutoda kutoti nhasi changopinda mumugwagwa umu nyumba yacho ngovhara futi kambani yacho semavharira yakamboita kambani yekutanga iya.
Alright, mukoma Gabriel, tinotenda zvikuru ndirikunzwa ndino mumuteereri ndichapa vamuchenje mukana wekuti varesponde kwamuri ndapedza kutaura nemumuteereri ari kupinda muchirongwa. Ndinotenda zvikuru handisi.
Nemavaita kuti vagondipindira because vakuru ava vanondirwadza serenji
vanoita
chikwago kunge kambani yavo yavanoita zvavanoda nayo.
Definitely, ndichavapa mukana handiti mukoma.
Tiri musango. Hatisi kukwanisa kana kuita chimwe chinhu ndekungotumira mari kuti vanhu vati zvichikwira zvidhii.
Aiwa, kunzwa zvakanaka, ndinotenda zvikuru. Regai nditore umwe womuteereri hapinda muchirongwa. Ndikunzwa kuti I have my other caller hapinda muchirongwa. Mubani wokone cingweni aripo parinare ndiani?
Ngoma mai.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Kola mapinda muchirongwa. Tiripo makadi henyu?
Raja anodzigare matonhodze.
Yeva matonhodze, zviri kufamba here?
Nhano, zviri nani chose.
Muri kutifondera muri kupiwa matonhodze?
Kurasenbeck Northwest.
Right, zviri kufamba here?
Zvine nharo zvinhu zvacho izvi nekuti pane mabhuku zvamuri kutaura nenyaya yeikonomi. Tiri vataura kusvika tatsveyama muromo panyaya dzeikonomi asi yasandiyo nyaya yatinofanira kutaura. Dambudziko riri muzimbabwe riri papolitics. Economy kufa kwayo kunozongoonekwa semasymptoms izvo zvinenge zviripo. Saka tikara pamasymptoms tichabva kurapa hosha chaiyo inova politics hapana kwatinoenda. Zvatiri kuita zvakafanana. Halo.
Ndikunzwa, enderai mberi.
Zvatiri kuita ini kwandakakurira kumusha kwaipandira shiri. saka patishandira zviri pata taishandisa urimbo nemudzutu saka maamirira akaita zvinhu muzimbabwe pane munhu akapa mudzutu yemumwe munhu ine urimbo achatitandira nayo asi muridzi wemudzutu neurimbo akamira panotandirwa kwacho pane zvikoto kuti kana shiri dzada kumhara shiri dzida dzamburuka dzoenda saka pasi sheshini yakadaro pedza gore kana makore mairi makamira achida kutandira achidzinga shiri saka zvinoita zvinoekuti awa uyada kutandira neuya kuti mudzutu ndeyake ngaatandagara pasi otaurirana wogumirana wogona kuguana kana zvogona kuguana wotaka kushanda wachienderera mberi ndopasi sheshini patis saka nyange mutumi mube newamwe wake wakuita pasi rakanyanyisa rakanaka chose rokugona kuerereza kuti wafungire nyika asi tagore ripo ndiri kuti kana pasina political stability hapana kwatinogona kuenda senyika ere tatagora ga tigara pasi togadzira politics dzedu tozotanga kuchivironga yaro hwedu hweikonomi tasunga tichienda mberi
aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa vamatonhodze
ndinotenda kuti gundozi racho ranyaya kuita pfupi ukadzonza kumakumbo musoro rokubuda kunze ukafuka musoro makumbo arikuda kunze saka tandotonga tasisira tinotangogona kutsvaga bhuraketi rakakura notinyaaitadzonza mudonzero wei hapuna kwatinogona kusvika ndinotenda
aiwa mudzoke next week handisi
ndapedza
right regai ndimhanye ndiende kuna vamuchenje ndisandatora umwe muteereri vamuchenje muchiripo parunarere
ya ndiripo
chipindurai kune vateereri vanga vachikanda mibvunzo kwamuri
ya ndinoda kutanga kupindura pane muteereri abva manje manjoni akataura nyaya dzepolitics ndinoda kukumikidza vanoita zvematongerwo enyika nditika vemapartis akawanda wanda vazive kuti maelections edu emuzimbabwe akaitwa gore rapera akadarika bato rinotungamirwa nevamunangagwa rikahwina handitika nobva nyaya dzamenda kukoti nobva vanoonekwa kuti tikoko vahwina futi which means takapfuura mufezi yepolitics so as mazimbabwens tofanira kuziva kuti takapfuura munyaya dzepolitics taakutaura nyaya dzekuumba nyika yedu nekusumudzira upenyu hwavanhu vanogaramo but tinoita challenge yekuti tine vamwe manje mamapato vanoramba vakatsimbirira pazvinhu zvakaitika gore rapera vachiti hazvina kuitika zvakanaka yeti bumbiro remutemo nemakotsi emuno nevesadhaki nevamwe vakakomberedza nyika dzedu vakatendera nezvakabuda musarudzo which means politics dzakapfuura kudhara taakutaura nyaya dzekuvaka nyika
saka nyika yacho yovakwa sei vamuchenjo nyika yacho yovakwa sei
aiwo vamunanga vakataura nyaya dzedialogue dzeunity huya tobatane pamwe chete but unoona kuti kune vamwe vane umbimbindoga vanoti kana ndisipo haivhiwi vanomhanya kuenda kuamerica kunotsvaka masanctions ekuti vaomesere vamwe munyika inozo kuti chinhu chaita kuti ikonomi yedu isvike pairi inyaya dzemasanctions because anokonzeresa zvinhu zvakawanda munyika yedu zvatisingaoni zvekuti ukaexplaina vanhu vanopedzisira vakutendekera kuti zanupiesi yakundikana apa but havasi kuona kuti chinoita kuti tikundikane senyika inyaya yemasanctions ari kudanidzikwa nevamwe vedu vari muzimbabwe
vamuchenje
zvoita kunge zifi havagari muzimbabwe but vanogara matiri ende vane vanhu vakavavhotera vanofunga kuti vanhu vavo vanotera but vanotadzira masanctions and now say that the same people who voted for them
vamuchenje regai ndikubatei muromo for 2 seconds nepatodzoka topedza nyaya yamamuchitaura yemaethics handisi right ndiri kunzwa kuti ndine muteereri kona muteereri pasara 7 minutes muchirongwa saka ndikukupa 1 minute mapinda muchirongwa okonetsingweni ndiani
ndimukanya
mukanya zviri kufamba
hazviri kufamba
1 minute taurai maonereni
munoona dambudziko ratinaro dambudziko iri nderokuti ino mombotibatsira kuna vanozva shoko ramwari kuna matio 15 pa14 jesu anoti bofu harigomutungamirira rimwe bofu kana mabofu akatungamirira anowira mugomba ose ari maviri ndozvakaita zvitagwara navamuchenja vanacho vanozivava
kuti
vanotaura zvinhu zvisiri pagraund zvamasanisheni zvezvei vanosiya zvinhu zvoumbavha nezvokuba zvouori havatauri vanotaura zvamasanisheni masanisheni ane basa remasanisheni uno munyika tine zvicherwa zvakawanda zvinosunzira nyika yedu zvenz zvava zvino makambani ose anotudza kumutengo ndevari muhurumende hauna hakuna mamunhu ane chimwe chinovakura ari muhurumende makambani ndeavo anoita zvepetrol ndeavo zvese zvatiita zvese ivo ndovakagrepa makambani ese saka atikudza mutengo pamadiro
aiwa mukanya nguva ndiyo yamhanya ndiyo yadyana natotenda zvikuru necontribution yenyu
atenda nezvamaita
next week tinokufonerai pane pachine nguva kuti munyatsotaura maondero enyu zvakanaka handisi
ndingafara chaizvo
right regai ndimhanye kuna vamasimba kuchera munomzana kuchera usakonecengweni na
enkona
right umzulu umchenje setintudaba lwamaethics esisithi yebo ngempela kuyazwisi like he can understand nxa usukhwezi intengo yempahla kodwa uthi hayi ngeke uthi ujustify ukukhwezi intengo usukhuphile iprice nge-100% abantu bona kodwa abathengisayo bayakhala besithi thina like you said we have to cover ama costs of expenses njalo kumele lami njengomuntu ngiphile wena ungathini ngodaba lukhona yena uyasho ukuthi njengosomabhizimusi you must have ethics.
Yeah, he is right. Mm. He must have ethics. But ethics don't start at the private sector. Ethics start in government.
Mm-hmm.
But I want to deal with this issue of sanctions.
Mm.
Sanctions are not the ones which cause people to loot paracetamol.
Mm.
Sanctions are not the ones who cause people to loot our minerals.
Mm.
Sanctions are not the ones which cause people to do all sorts of things that they are doing in terms of corruption. That's not sanctions at all. So when we deal with sanctions, I understand that sanctions also do have an impact.
Mm-hmm.
But how can you explain to someone having a gym installed at their house and being subscribed to another gym? How do you explain a situation where someone is paid $60,000 for a haircut and for someone to be, and you tell me their sanctions? Yo, hazima sanctions amuchenje musatombonyepera vanhu hazima sanctions umbavha tinofanira kusunga mbavha dzoona kuvharirwa kumajere ndokuti zvinhu zvese zvitange kufamba we need to change the system of government we need to celebrate things munhu wese aba ngaende kujere ikoko ndokwaanofanira kugara inini vamuchenje kana muri clean toshanda tese zvakanaka but kana tine mbavha pakati pedu toti ngatizviregerere let the past be the past bygones be bygones no that will not work.
Kuchera isikhathi du wothi nginikeze umchenje ithuba lokuthi akuphendule bese sigqube uhlelo ngiyabonga kakhulu lokungena kuhlelo angithi
no kulungile
right vamuchenje tokupa imkano yenyu chirongwa pasara 2 minutes saka ndokupa 1 minute kuti mupindire vakuchera uyezve mutipewo mazwi enyu ekupedzisira
chokutanga ndinowirira navo vakuchera nenyaya yecorruption. Corruption imhonzi yakashata. Ndaona vachikotanyira dzakaita kuzinara. Minister vedu vetransport vakatopindira nyacho. Ndakaona zvinzivano eko vakasuspendwa. Ende tinoti vakabatwa kumakotsi ngavaende kujere. Pasi neuori, pasi nekuba. Hatidi mbavha munyika yedu, ndoti nyika yedu ibudirire. Then ndakananga nenyaya dzemayouth. Not let's utilize mkana watinao tina president wedu vamunangagwa very listening president vakavhura door avo rekuti tikatine zvichemo sevana vadiki ngandive kwavo tinodiscussa navo vakavhura vanotibatsira let's also participate mumaprogram ehurumende anobuda like vana commander Grouch this program tanoti partisan zvinhu zvevana vemayouth emuzimbabwe let's participate any program yabuda ehurumende handei tese irregardless of our party handi tinobenefita tisu mazimbabwens acho tisu vana vadiki vane chine simba rekuvaka nyika tinoti pamberi nekuvaka nyika yedu pamberi nekubudirira
vajohn muchenje tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa
ndinotenda maita basa
right ndivazwile bonke vavabeile bayakhuluma bathi udaba lwenkohlakalo udaba lwecorruption phansi ngocorruption kodwa umchenje uyasho ukuthi hayi phambili ngempumelelo phambili lokubambana phambili lokuphakamisa abantu abasakhulayo lithini isikhathi du hayi mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle ndinothenda zvikuru maphinda muchirongwa neuwandu hwenyu manzwa kubva vamasimba kuchera uyezve vajohn muchenje. ina angu nguwe yangu ndia pera panapa ngatisanga ni mswe shondo apo panchake njipako raizi mwenye tinoendra na newechidiki uyeze viki ruguya nchange ndiripo pano kwa chirongwa chenu chewechidiki chirongwa The Connection anoku onekai ne mfaru ndine wenyu Mike Hove bye bye.